Ini sechizvarwa cheZimbabwe handioni zvine zvatinotipa kana kutibatsira zvokuvharwa kwemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Nokuda kwokuti tingatitangei tatarisa munhu anoti muzinda uyu uvharwe. Kana akanga achida, ndiri kureva Julius Malema, kana akanga achida kuti muzinda uyu uvharwe, angadai akaita kuti muzinda uyu uvharwe panguva yose yapfuura. Maproblems aari kutaura haana kutanga iko zvino. Maproblems ari serious akati wandei atinotizvo tikatarisa nyaya pamwe dzokunetsana kwemapurisa nevanhu, kunetsana kwemasoja nepofu nezvimwe zvakadai dai. Haisiyo nyaya yaanoti muzinda weZimbabwe uvharirwe.
Saka nyaya yemunofunga kuti yaita kuti vaMalema vati muzinda weZimbabwe ubve muSouth Africa inyaya yei?
Julius, nyaya yake yamunetsa ndiyokuti apa paakunzi hurumende yeZimbabwe ichitungamirwa navamunangagwa yava kuti izvo vava kuda kubhadhara varungu mapurazi aya akatorwa muna 2000. Zvino ndo nyaya yaMalema, haisi nyaya yezvimwe zvose izvo kuti tingati takazvitarisa sevana veZimbabwe toti no, Malema pane zvakanaka zvaauya nazvo. Aiwa, nyaya yake ndiye mapurazi zvaagaravo achidavo kuSouth Africa. Saka zviri kwaari kuti ungazvifunga, asi handivoni zvichiita kuti muzinda weZimbabwe uvharwe nokuda kwenyaya yamapurazi yaanotsigiravo kunyika kwake.
Zvikonzero zvipi zvamungati imi muzinda uyu haufanira kuvharwa nokuti uri kubatsira vana veZimbabwe?
Chekutanga chikurusa pazvikonzero zvinoita kuti tione kuti muzinda wekuZimbabwe kana kuti muzinda weZimbabwe haufaniri kuvharwa muSouth Africa, chokutanga tiri mubishi nedambudziko guru reCovid-19. Saka mukada kutarisa prosesi yokuzogadzirisa kuti mapepa awanikwe kuti munhu aendeswe kumusha apa muzinda usingashandi, ndoona sokuti ndezvimwe zvinhu zvinoita kuti no, muzinda haufanirwi kuvharwa. Ende pamusoro pezvo, muzinda weZimbabwe haugoni kuvharwa muSouth Africa because pane zvakawanda zvichemo zvinofanira kunge vana veZimbabwe vachienda vachinobatsirwa nemuzinda weZimbabwe. Ofisi iyoyo haisiyo kubatsira vanhu veSouth Africa kana kuti pane zvainorwadzisa kuvanhu veSouth Africa. Pane zvakawanda zvokuti izvo ndoona kuti vaMalema havana kuzvifunga zvakanaka, because kana vakafunga nezhira yakaita seiyoyo, kana Zimbabwe ikaresponda yatinoti tit for tat, vakati isupa border pabait bridge border post tovhara, zvinhu zveSouth Africa hazvichapfuuri kuenda kune dzimwe nyika. Ndinoona sekuti pachaita dambudziko, pakaita decision yepolitics asi isina zvinoitsigira panyaya dzesocial and economic benefits. Saka ipapo apo ndoona sekuti pakati kanganisikei zvokuti vaMalema handivoni vachigona kubudirira. Kana SADC handifunge kuti ingavatsigira, kana iyo African Union haingavatsigiri.